Tenda kazi vajwandino ziva nasi Andai zombo katsika Tenda ikona kutaura neni wekare Ndai titenda mwari Makavisa matambu siku mashinji makandifambisa mumi pata Uyene nyasha zenyu chete Ndaka mira pano nasi Ndiri chapupu cheku tende kakwenyu Mugu yetwa kwese Munzira zese Nichitari Sashure, amuna kumbondisia Uye, atrina basara mangwana ririsei Unori shandura rivera kanaka imi makatendeka Andifabi ndega Jose jamaka poresa jamaka ita Kunyangwe upenyu wangu usinga ende Sesvanda karonga kana kutarisira Noro ondo edu inoratiza Hamuna kumbo ndita Taniricha bubu chekutende Shure, amuna kumbondisia Uye, asfina basara mangwana ririsei Munori shandura rivera kanaka imi makatendeka Andifambi ndega Sanemi Unoni tevera shure Muri pamberi pangu Hapana, hapana Anga ni parata ni sanemi Kuva tese nino siva Muri neni Makakara makate Handifambi ndega, handifambi ndega, handifambi ndega.